famba nanga funga kwedu kudzoka dande varume ndafunga kwedu
Come on and I'm gonna be